Vashitaura pachirongwa change chakarongwa nekambani ye 263 chat, Ambassador Nichols vati urongwa hweparamende hwakaturwa navamunangagwa hwakanaka chose uye zvakakosha kuti urongwa uhu hutevedzwe. Vatiwo Zimbabwe inogona kubudirira chose kana mabhiri ese 21 akataurwa navamunangagwa akapasiswa neparamende.
Chatinoda kuona zvinhu zvichiitwa. Legislative agenda yehurumende inenge yakanaka, asi tinoda kuona mabhiri aya achizeiwa nekupasiswa neparamende pamwe nekutevedzwa.
Vatiwo nyika yavo inobatsira Zimbabwe munyaya dzedzidzo, chikafu nezvimwe, uye vati kutaura kudai pane nyanzvi kubva kubazi rehurumende yeAmerica reCenters for Disease Control dziri kuya kuZimbabwe kuzobatsira kurwisana nechirwere chekorera icho chatekeshera nenyika yose.
Parizvino tiri kubatsira kurwisana nekorera. Tine nyanzvi dzedu dziri muno, uye kutaura kudai tine dzimwe nyanzvi nhatu dziri mundege kubva kubazi redu reCenters for Disease Control kuAtlanta kuuya kuno kuzobatsira panyaya dzekorera.
Ambassador Nichols, avo vaitawo musangano negurukota rezvekudzivirirwa kwenyika Amai Opa Muchingurika Shiri, vatiwo kunyange hazvo sarudzo dzemuZimbabwe dzisina kusvika paitarisirwa nenyika dzepasi rese, danho rekudoma komisheni yekuongorora kupfurwa kwevanhu musi wa1 Nyamavhuvhu rakakosha chose. Vati hazvifaniri kuperera mukuongorora chete, asi kuti vanenge vabatwa nemhosva vanofanira kurangwa. Zvichakadai, nhengo dzeparamende dzatanga kuziya mosheni yekurumbidza mutungamiri wenyika nemashoko avo pakuvhura paramende. Amai Good Luck Kwaramba ndio vatura mosheni kudare vachirumbidza mutungamiri wenyika nemabhiri avakati azeiwe nedare iri. Vamwewo vataurawo pamusoro pemosheni iyi vanosanganisira mumiriri webhuera South vaJoseph Chinotimba, avo vasekesa nhengo dzedare iri, apo vati kubuda kwakaita nhengo dzebato rinopikisa paivhurwa paramende uori. Asi mutauri wedare iri Advocate Jacob Mudenda havana kufara nekuita kwavachinotimba.
Order, honorable Chinotimba, atidi mutauro wekusekesa vanhu chete. Pindai mugwara renyaya, kwete kutaura zvokusekesa.
Mumiriri weNorton vatemba Muliswa, avo vasina bato ravanomirira vatenda vanhu vekuNorton nekuvatsigira vachisiya mapato makuru munyika yeZANU-PF neMDC. Vatendawo vamunangagwa nechitsidzo chavo chekurwisa uori, asi vakati havasi kufara kuti mamwe makurukota ehurumende pamwe nenhengo dzeparamende dziri kuita uori pachena, asi havasi kusungwa. Vati makurukota anodoma nhengo dzemabhodhi emakambani ehurumende anobatwa nemhosva dzeuori anofanira kusungwawo. Vapa semuenzaniso vaive gurukota rezvevashandi yamai Priska Mupfumira, avo vati vaifanirawo kusungwa pakasungwa nhengo dzebhodhi rekambani yeNational Social Security Authority nenyaya dzeuori. Vamuliswa vatiwo vanotarisira kuona makurukota ehurumende achidzingwa pamwe nekusungwa nenyaya dzeuori. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.